zvinoratidza kuti maitirwo anoita politics dzemuzimbabwe haana kumira zvakanaka. Zita rinofanirwa kuremekedzwa. Handioni kuti vamonzora kana vachida kuti vanoshandisa zita remdc alliance. Kocha vacho rachii kumdct? Nekuti ndiwo zita ravakashandisa vachifukidza Mike Kupe. Ndiwo zita rakashandiswa necourt vachipiwa nhumbi dzemdc alliance. Ndevangogara kakuruzhowa rwavo kana kudanga kwavo kuitira kuti vasakanganisa maitirwo anoitwa sarudzo makore anoteera. Ndofunga kuti inini zvinongoratidza kuti mamiriro akaita politics matongero enyika emuzimbabwe anoda kuti agadziriswe.
Vadzikiti, munoti nenyaya iyo yekuti MDCT inoti inogona kupinda musarudzo dza2023 seMDC Alliance?
Chandinoda kuti nditsanangure pamusoro pechiitiko ichi chinotitaridza toga isusu kuti makakatanwa aya ari kubva pamudzi chaivo chaivo wemusangano wavo waunoti MDC. Kuti uzoita masende mazoitika yakanga yatova personalization yemusangano after paita madhivishi dzanga ripo nevekwanwe vachienda kwavovega avavakuzoitiwo MDC nuve vanoti green avachizonziwo MDC tangirai for purposes of election. But as long as it is a purposes of election, because the Nagara was very much another one to two, yeah, Panetam school, as it can put him a carton wire, but Macaton Rafa and Doctor Mbapo, and Sanapo put him Matarez, Mosra, Akatunga, Meralim, Sanganoem, DCT. So I was the kind of Sanganoem, DCT, Wau Tunga Miriwa, Dava Douglas Monsora, after my Congress, Evagaita, my Sukukitana, Mekupi, Nelamo. Saka zvazvinoreva in short ndezvekuti ava yes vane claim to the name MDCT iri legal. Saka zvairipo claim iyoyo zvinongotiratidza zvega kuti makakatanwa avo ekuti MDCT zvinozivikanwa kunzi its part of the alliance agreement yakanga iripo yakasangana navatsvangirai yakausaiwa navashamisa the alliance agreement. It was signed by vatsvangirai. Saka ava zveshuwa at law vane ma rights to the name MDC Alliance because they are saying one MDCT, not MDC Chawya, kana kuti MDCT ndandu wonga chawya kumbere. Saka zvichiva kuti marights iwaya ndoanova simba nekuti vanga vaishorozwa vari kutaura izvi. Asi toona isusu kuti oright zvazvakadari zvinotiratidza kuti kudii, zvinongotiratidza to the basic foundation yekuti mapato mairi aya haazi tobva pane zita rekuti MDC. Nyaya yekuti vanongoita kuhwanda nyaya yekuti brand yekudii. But chiri pachena ndechekuti ndochinhu chavakapuiwa, ndochinhu chakavakwa nefoundation yavo vachisenza mawhite farmers.
Vangwenya, munoti
kuva nhengo yemubatanidzwa wemapati vemaalliance hazviri kuti ndiwe bato racho. Saka mualliance muna mapati manomwe 7, rimwe racho riri MDCT. Saka zvigone kuti munhu ozviti iye nekuti ndiye anotungamira MDCT haungatori captain kuti haina motsi wopinda munational team wotori captain munational team. Zvinoratidza kuti chikoro chatinoenda vadyo vachake chakasiyana. Aiwa, nokuti ZANUPF inokwanisa kunge ichivabvumira kushandisa zita racho nekuti tiri mupolitical jungle yeZANUPF. Mune dzimwe nyika hazviite kuti wambokukwidza uri MDCT wozozviti uda kukwidza seMDC Alliance. Saka ndofunga zvangonaka kuti vanga vachingopiwa zita racho vachamisa nenhengo dzavo voona zvokuita.
Vadzikiti, munoti nenyaya yekuti ZANUPF ndo iri kukonzera nyonganyonga iyi?
Makakatano aya handione sekunge ZANUPF ine chekuita nemakakatano aya. Makakatano aya anotangira ipo panoapointwa two vice president navatsvangirai. Saka handione panopinda ZANUPF ipapo. Tikataona zvakare kuti kwakaitika violence kurukurwa vatsvangirai vamwe vazopinda through mabased on violence iwayo. Saka zvinenge zvichitongotiratidza zvoga kuti machallenges there is nothing to do with ZANUPF but akanga ari mapower struggles ekuratidzana masimba muMDCT imomo. Saka tikazozviongorora nesvakurudzo yakanaka tinoona isusu kuti hapana patingaposhera ruoko kuZANUPF.